manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndini muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatori venhau vaviri vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Mikono yakawanda inodonha zvine mutsindo musarudzo dzePrimary Elections muZANU PF. Vachikairi vemarori kuSouth Africa vaoneswa chitsvuku nezvizvarwa zvenyika iyi mumirizhonga yasiya dzimotokari dzakawanda dzapiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa reNewsday, Desmond Chingarande naWisdom Mudzungairi, vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekubudisa zita remwana nemakore 11 munyaya yavakanyora. Mwana uyu anonzi aiva pambwa neumwe muimbi anonzi Templeman. Vaviri avo avo vanga vachimirirwa negweta ravo vaJeremiah Bhamu varegedzwa vachienda kumba uye vachazoenda kudare redzimhosva pachishandiswa masamanisi. Vatori venhau ava vabvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo vatori venhau vanga vari kuziya mashandiro avo vamwe vachiti mitemo inovabata ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa. Momo vatori venhau Tawanda Karombo anoti kufambiswa kwemashoko kwakasununguka kunobatsira kunza sarudzo dzejekerere. Vakarombo vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kukoshesa kuvandudzwa kwemitemo inechekuita nenhau kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka.
Tinokurudzira vamunangagwa kuti vagadzirise mitemo inechekuita nezvekufambiswa kwenhau, kutorwa kwadzo nekupepetwa kwadzo pamwe nekubudiswa kwadzo. Zvikuru sei takatarisana nemaelections atinawo senyika mukati megore rinoiri. Izvi zvinobatsira kuitira kuti maelections aya kana tsarudzo idzi dzinge dziri fair kune vese vari kukwikwidza.
Nhengo yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaJefferson Maruziva vakurudzirwawo kuti vatori venhau vasunde zvakasimba nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mitemo iyi.
Zvinoreva kuti totofanirwa kushinga kunyatsoona kuti vanhu vakatimirira kuparamende vanofanirwa kuti vapushe agenda yachona yokuti mareforms aitwe. Zvikakwanisa kuita before my elections muna July, August, whatever it is, zvinganaki chaizvo.
Vamaruzi vavatiwo kunyange hazvo mitemo isati yachinja kana hurumende ichida sarudzo dzejekerere inogonawo kuchinja maitiro ayo munyaya dzekufambiswa kwemashoko.
Katika zhinji even kana zvikange mirau isati yachinjwa, kukange kwanguwo nenzwisiso yekuti ngatiregedzei vanhu vatapiwe nawo vaite basa ravo semazvo zvingazvikuru chaizvo. Nokuti kana vanhu vachinge vachipiwa pfungwa, vachipakurirwa pfungwa dzakanaka, vanokwanisa kuzoitawo tarudzo yakajekeseka because vanenge vaine chizvese zvavanoda pamwe chete.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare pamhemberero dzemisa Zimbabwe dzezuva revatori venhau chipangamazano muhofisi yemutungamiriri wenyika vaChristopher Muchangwa vati zvakakosha kuvandudza mitemo inechekuita nezvenhau asi vakakurudzira vatori venhau kuti vanofanirwa kuenda pamberi muhondo iyi.
Media reforms anofanira ari kuita ende zviri zvine kodzero kuti aite. Ende nimwe vemajournalist endai muno mira mira neve kuparamende nekumwe kwese kuti mareforms agoita.
Vamutsvangwa vati hurumende ine chido chakanyanyisa chekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vamutsvangwa vabvumawo kuti hapagoni kuita sarudzo dzakasununguka pasina kusununguka kwevatori venhau.
Tiri kuda kuti vasununguke vatori venhau. Izvi zvava kwavari, vosenza neministiri yacho, vosenza neMP avo kuti chavanoda ndechipi. Nekuti President Mnangagwa wakatobuda kudhara kuti vanoda free, fair, transparent and credible elections. So imimi president atori pamberi atotaura zvaanoda, imimi chaacheri kutsvagadzira kuti zvizadziswe zvinei kufanira kuitika kuti tisvitse padonzo.
Zuva revatori venhau rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Misa Zimbabwe inoti mugore ra2017 vatori venhau vanomwe vakasungwa zvisiri pamutemo uye vasere vakarohwa vari pabasa ravo, vazhinji vavo nemapurisa. Mimwe yemitemo vatori venhau yavanoda kuti ivandudzwe kana kubviswa zvachose inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act, POSA, Broadcasting Services Act neimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzakawanda dzePolitbureau mubato reZANU PF nemuhurumende dzakarashwa musarudzo dzekutsvaka vachamirira ZANU PF musarudzo dzichaitwa munyika. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mombeshora, vaKit Guza vakagwadamiswa naMai Mary Chikoka Muliswa kuHurumbe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemitemo vapo Mangwana, gurukota reMatibeleland South vaAbednego Ncube pamwe navasibarashe Mbenge Gwi. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weruzhinji weMukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vanhu vane hope nekuti maybe kaisoningi kane hope. Hazvisiri izvo zvakutaura zvokuti baiginya ndinjeti, vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinjawo tichidai. And tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi, takafokasa nevanhu vari kunyanya tarisa neegermany itu vari kuitawo keta for vana vechidii madhara webin them taka ve82 kusvika iko zvinezvi more than 36 years tinav tatenda taona kushanda kwavo zvese zvavanoitata zvino.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Vanhu vakungonzwa kuti tasununguka toexercisearai mashure kwesoko vanhu vangu vasina kusununguka kuratidza zvavanoda. Ipo zvinezvi ukatarisa vanhu vafree even kusay it mumakombi vasingachiokecheuti sezvazvaa zviri kufu.
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZANU PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handisi pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, sanga tibvofambai tichionawo zvimwe, tikwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Wafanha vachade madhara Mandela akatanga kutonga 1980. Izvi tamuna 2018. Like myself, ndazvarwa 1980. Ndingoziva mugabe ndiyeye. Izvi tinana vana muchangwa ndivavo. Saka generation yedu iyoyo yakuda fanadika. At least tikamboonawo haisi change inoshamisa, but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muZANU-PF zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri, izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tiri panyaya idzimwe chete idzodzo, vatsigiri vebato reZANU-PF vakawanda vanoti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzemubato ravo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika yose. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vatsigiri veZANU-PF vakawanda vanoti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa basa nemurongi wemisangano mubato ravo vaEngelbert Rugege pasarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzichaitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Mumwe wevanhu ava vaS Lumumba vanoti bato ravo rine basa guru rekubatanidza vanhu kuitira kuti rigokunda musarudzo. VaLumumba vanoti varugeje vakatadza kuita izvi nechimbi chimbi vanofanira kusiya basa.
Chikumbiro changu ishe baba political commissar of ZANU-PF, go back and organize the people. Option number two, surrender. Surrender baba. Munoziva kuti inozivo dzidzo surrender. Ndosiya. Ndopfungwa dzeZANU-PF, ndopfungwa dzemuhondo. No dzidzo surrender. In order to give ZANU-PF a chance to live and fight another day. In order kuti musanyuzi team yese, do not be like a terrorist bomb who says, I will wear a bomb and I will make sure that I defend Deka.
Asi mwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika wevashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti kusafamba zvakanaka kwaita sarudzo muZANU-PF hakusvibise zita ravarugeje chete.
Dambudziko riri kubva pakuti iko zvino musangano wave pasi pemauto kunyanya, hauchisiri musangano zvawaive kumashure uko tisati tapinda panguva yekuti mauto paakatora nyika nechisimba muna November wegore rakapera. Ndopane dambudziko ipapo. Saka dambudziko racho riri kuenda pamongo chaipo pekuti utungamiri hwavamunangagwa varimo vakawanda vanenge vari vatsigiri veZANU-PF zvichida vanenge vachigunun'una nematikiwa zvakaitwa nekuti havana kuvhoterwa, vakagadzwa nemauto pakabiswa vamugabe nechisimba. Ndo panobva dambudziko.
Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vashanda nesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosilati Emmanuel Moyo vaudza Studio 7 parunhare vari kukwekwe kuti kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo dzemuZANU-PF kunoburitsa pachena kusawirirana kuri mubato iri. Pakatariswa kubviswa kwakaitwa vaimba vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto.
Low turnout yakaitika mumastrongholds eZANU-PF paprimary elections apo inoratidza iyo kuti mune kakugunun'una, mune kakusawirirana kari kuitika pakati peutungamiriri nemastructures kana utungamiriri nemamembers avo. Nokuti kana vanhu vakurasikirwa neinterest yokuparticipata muprimary election yebato ravo, chii chichazovapa interest yekuparticipata munational election?
Imwe nyanzvi munyadzi yezvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Sabile Dewa vati kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo idzi, zvikuru sei munzvimbo dzagara dzichizivikanwa kuti ZANU-PF ine rutsigiro rwakakura kwazvo, pamwe nekukundwa kwakaitwa vamwe vakuru vakuru mubato iri vakaita savaPatrick Chinamasa, vaChristopher Mutsvangwa, vaLazarus Dokora nevamwe, kunoratidza pachena kuti veruzhinji havasisina chivimbo neutungamiri hwebato iri.
Chikuru chinoshamisa ndechekuti vanhu vabuda ava havasiriwo vanhu vangachitarisirwa kubuda. Tichitarisa kuti kudhara vanhu veZANU vaivhoterwa nevanhu vakawanda pamaprimary avo, uyezve mukatarisa nzvimbo dzacho dzanga dzichivhotwa dzabuda nhamba shoma shoma, ndokumaruwa kunonzi ndiko kwacho kune ZANU kwaine mukurumbira kwainonyanyozivikanwa kwatinoti pachirungu mastrongholds avo, kwabuda vanhu vashoma shoma and vanhu vacho vari kuhwina, zvikuratidza kuti vanhu havasisina confidence neleadership yeZANU yanga iripo. Mukatarisa vanhu vakuru vakuru vamwe vacho vanotova maministers vadyiwa.
Tinokwanisa kutaura navarugeje kutinzwe divirawo pamafambiro akaita sarudzo dzembato ravo sezvo vanga vachiti vakabatikana patavafonera. Hatinawo kwanisa kutaura nemutauri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Sarudzo dzemuzanu PF dzaifambiswa mumatunhu akawanda nevanhu vaimbo vemasoja uye vari pasi pavarugeje avo vaimbovawo musoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekuti fonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vanoti kurwiswa kwaitwa pamuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo uri muguta guru reTripoli kwauraisa vanhu vangangosvika 12. Munhu mumwe chete pavanhu varwiswa pamuzinda uyu azviputidzira bhambu mukati mevamwe vake vachipinda muchivakwa ichi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita rwendo rwavo rwekutanga kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi pakugadzwa kwegurukota ravo idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamiririra musarudzo dzegore rino kana kuti primary elections. Anoti vanhu vanovhota musarudzo idzi vanofanira kunge vakanyoresa kuvhota nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Sarudzo dzeprimary isarudzo zvinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi. Bato riri kutonga reZANU PF rakaita sarudzo dzaro, nengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota neZEC. Mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nhengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa neZEC. Mutauri webato reMDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika.
Haugoni kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti, iwe wacho unofarira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations. Ndochinhu chokutanga tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei, wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions sememba, wakazoita sei. Tisati tasvika kwese ikoko kana unzwira natsitsi kwese ikoko tofarira kutanga kuona registration slip.
Mutauri wesangano re Transform Zimbabwe va Justin Makota vauza Studio 7 kuti kunze kwekuwe nengo yebato kunyoresa nezek kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika. Mutauri wematurational Christian Democrats va Sebastian Mubumbi vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuzek here kana kuti kwete. Vamubvumbi vati kunyoresa kuchiri kuenderera mberi uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nengo dzavo dzakanyoresa kuzek nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika.
Yekuti vanhu vakaita kuvhota chete ndo vachavhota maprimary ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe wokurechita kuvhota vachiti handino rechite kuvhota asi ndoda kurechita kuvhotera maprimary kuti vange vachiitawo serious.
Kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muzanu PF imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena.
Because vanhu chaivo chaivo ndivo vanofanira kusarudza vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo. So without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among the various groups akasiyana-siyana muparty.
Asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa. Mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda sevatyairi vemarori makuru kana kuti magonyeti muSouth Africa zvinonzi zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa. Chiitiko chihombe chekurwiswa kwevekunze ava vanosanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe kunonzi kwakaitika muguta reMoi River riri pedyo neDurban. Uko marori anodarika makumi matatu ari kunzi akapiswa uye vatyairi vavo vachishungurudzwa uye midziyo yaive mumotokari dzavo ichibiwa. Sangano rinomiririra zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reDiaspora Care Forum rinoti rinoona sekunge hurumende yeSouth Africa isiri kuita zvakawanda mukuchengetedza vekune dzimwe nyika kuburikidza nekuvapa magwaro anoita kuti vagare pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Mukuru wesangano iri vaSocks Chikowero vanoti izvi zvakaitika zvinopa mukana vekune dzimwe nyika ava kuti vakwanise kupindawo mumasangano evashandi munyika iyi nezvimwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChikowero.
Isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa, tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seinonamaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakauya kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiments not attack but the sentiments dzinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni ivowo vana vemuSouth Africa votakara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai kwaisiserega sei kuita izvozvo.
Asi kavachikoero tinonzwa kuti vari kurwisa vatyairi ava havasi vatyairi sezvataisimboona zvaiitika kuti vatyairi vemateksi kana vemichovha vairwisa vamwe vatyairi vemichovha. Apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vatyairi ava, zvinorevei izvi?
Chero mukatarisa kwese kunoitika mirijonga de service delivery. Ingawa muZimbabwe kwatinobva, ingawa nyika ipi panoitika service delivery, hatishaiku inenzi criminal element. Asi criminal element inowana loophole, yatinoti loophole yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyizi mazuva ose, vachidzivawo kuti ava havana mapepa akakwana, havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira. Unoti apa wadzinganiswa pakudhraivha rori, woda kuti unoripota kumapurisa, mapurisa kuti akweriwo mapepa ako, hauna iya inonzi work permit.
Saka imiwo sesangano, zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yeSouth Africa kanawo nehurumende yeZimbabwe kuchengetedza zvizvarwa zvayo zviri munyika imomo?
Isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvo zvizvarwa zvayo zviri munomu ngazvivere magwaro akakwana, vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomu. Hurumende yemunomu yopawo vanhu vekuZimbabwe vari kushanda munomu magwaro atingati maworkers permit ayaya, kana kuti vane macritical skills vopuwa macritical skills pay, vachichengetedzwawo nemutemo, vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union vakaita sana COSATU nanani, kuitira kuti pese panenge pachitagwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndo vari kudzvanyirirwa kana kuti manipulation. Nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti vavekunze, nekuti havasi mamembers emaunion, vanomanipulatewa nemaemployers.
Avo vanga vari mukuru wesangano reDiaspora Care Forum vaSox Chikowero vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vana muzvina bhizimisi vekuChina vapfumbamwe vari munyika vachiongorora mikana yemabhizimisi muZimbabwe. Rwendo rwavo kuZimbabwe runotevera rwendo rwekuChina rwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wakapera, uko kwavakanyorera nazvibvumirano nemabhizimisi akawanda kuti vazotangawo mabhizimisi muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi yezvemari vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Kudyidzana kweZimbabwe neChina panguva ino kungagona kutaurwa paviri. Tingangoti kunyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya dzatingati trade between the two countries. Kwozouya futi nyaya dzatingati nyaya dzekuuya kweyatingati capital munyika yeZimbabwe, kana kuti kubudawo kwecapital ichienda kuChina, asi zvakanyanya kubva capital kuChina ichienda kunyika yeZimbabwe. Saka ndo kudyidzana kuviri panyaya dzezveupfumi, nyaya dzekutengeserana nenyaya dzekupanana mari, kana nenyaya dzekuitirana mainvestment, mabasa emainvestment pakati penyika mbiri.
Zimbabwe pane zvainowana muzvirongwa izvi?
Hatingangoti pane chirongwa chikuru chiripo paAfrica yese, asi chakakosha kosha haisi nyaya yekuti China chete mari inopinda kubva kuChina, asi ndinotaurira pakuinvestment dzemuZimbabwe ndakabata pamusoro chaizvo kuti chii chinozoita kuti mari ipinde munyika. Zvinoda kuti tinge tine mabankable projects anodikwawo nemaChina iwawo. Zvinoda kuti tinge tine environment yakanaka inoita kuti maprojects avo kumasapawanisa mari vagone kuona zvine pundutso.
Zimbabwe inokwanisa here kuona kuti zvimwe zvinhu zviri kuuya munyika zvakanaka kana kuti kwete sezvinoita dzimwe nyika?
Ndingangoti panguva ine Zimbabwe nguva ino inyika iri patingati desperation panguva dzino. Vamwe atinga kuzonyadzoka taakuti pamwe desperation yedu ikazonyanya kuwanda ingagona kundotivhara maziso, tisadza kuziva kuti zvinhu zvatiri kupinda mazviri zvingava zvakatinakira here senyika, nekuti tiri pakushayiwa, tiri padesperation yakanyanya chaizvo chaizvo. Asi ndiri kuti rive urworwo ngarurambe ruri mupfungwa dzedu kuti pane zvese zvisine nedesperation zvatiri kupinda tiri kugona kunegosheta zvakanaka here.
Vanga vari vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Toba tambo tarisa mshwa kabuda mumitambo ye na buya tambo Chapungu 1, Dynamos 2, Yada FC 1, Shabani 0, Harare City 1, Triangle 0, Bulawayo Chiefs 0, Erendals 0, Bulawayo City 3, Nichrod 0. Nguva yedu yabva yapera, tasvika kumagumo echirongwa chanhasi. Ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Hola Mugela, go Studio 7, ngolwesithathu, mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018, Musithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Paswa kulimendo omucha akula mishora ngako ngoba thina abaphesibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa sakubona sise sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition babesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lamanumbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBrithani eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokhe zikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhe kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphaswa kulimendo omutsha akula mishora ngako ngoba thina abaphesibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa sakubona sise sihambe e-trade fair lapho umongameli wayevula khona i-exhibition babesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Ngenisakangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba, i-army zenzi ikhu, yabona uMnangagwa esiba ngu-president, sibona ukuthi bake kwaba le-shutdown e-media space. But then looking at internet, so once we have access to internet for our mountainous citizens, the news, about get ama alternative voice, particularly because he has the ACP warning room, Maguma Media houses, particularly ama privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokho esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mtswanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMtswanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu, njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, 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 Mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 6040 laku 15460 kHz kushortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFVOADBELE.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwe Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambwe Mushonga uthe umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota, njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili, kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene anjo sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyaregister ukuvota. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lamanambazi amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kade sabona sesifikeze 2.8 billion. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani, ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni.
We must
Unko Ndodakazi Lucia Mathibenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi. Obemele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women party yami ku-MDC. Emelwe ngubaba uThandi uChamisa yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi organized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku platform ekababa uChamisa. That's why they did that. Basukuma bahlabela into eyenzayo siyayizonda. Mina ithi no ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabo mama.
Obemele inhlanganiso ye This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usele omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yena leyenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama singakhangela ukuthi kathesi sigijimisi 50-50 yona leyo iyenzakala kuphela masi le-tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyana ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kuyehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhanyele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulwela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Sesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inga ekhona esesiyibonile ukuthi yipatriarchy. So we are behind omama abakupolitics sisithi thina asisupporti ama-political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabesifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi ma sesithi we are taking those leadership positions senelise ngoba basebekhiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labomama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazana abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe achiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Asizwe ni intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oyeHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulu ejabuliswa ngokuthiyeneyo ugoqela umculo lemigido ethiyeneyo. Abalungiswa okutshiyeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka. Abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abeauty Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebo akhona kunye lamacici esintu. Angilungisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ningazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
osakhulayo othenda ichungwa nguwa ohlale eHarare uthi sedesikhathi ephatheke emsebenzini we-athi ehlala khonapha eHarare ethi kodwa ngenelise ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina nilungisa izikhwama zisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo likamtukuthi ngibambanisa ngentambo nilungisa njalo lama sandals. Imali angilayo yokubukisa phakathi lapha kuhayi.
Singakaqedi nje ingxoxo yethu amapolisa ecouncil ahle afike esethusela abathengisayo laba okutshengisa ubunzima ababhekana labo. IHaifa ile midlalo eyenzayo ngaphandle kwenkundla enkulu yayo okufana la ku-First Street kungelambatalo. Unkosikazi uSisiwe Mzeche wogatsha lwezempilakahle uthi lo nyaka baphathisa uZulu kusifo sophepha kungelambatalo.
Sikwenzayo namhlanje ukuthi siya screena kumbe sutsho ukuthi siyahlola umkhuhlane we-TB. Singathi sikuhlolile sikuthola ukuthi ulegcikwane le-TB sihle sikuqalise ku-treatment khonapho khonapho. Yikho esikwenzayo namhlanje. Njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le-TB kulabo abangelalwazi olweneleyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kwezethu bengene be-teste.
Othe kuqakathekile ukuba imuli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje. Kusiyafika kumpela nsonto.
Siyanxusa uZulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana. Ngimathe sesikubonile kathi sesukunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze-TB. Sina abadala sasixabana ukuthi umntwana angeke ebe le-TB, but sesikubonile ukuthi i-TB ikhona ebantwaneni. So asibuye indaba singabathiyi abantwana nxa sibuya kuprogramu nale. Khathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye indaba kwathesi sithe singaphi? Sikuse Haifa ku-First Street.
Abesigodlo sameli weMelika eZimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. IHaifa ngumdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-athi ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswayo ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimota kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encedisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi yiDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwabamnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulomcimbi ukuthi bangasiza njani ukuvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza lesi sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibone ukuthi phezu kokulungiswa kwalama wodi kule particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha sizose khona kube kuhle kakhulu kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta kube umsebenzi omuhle kakhulu. Yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Benginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoka izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kunqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile, ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu dubo ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto langomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu nakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections zaqakathekile kakhulu akhangele amabandla ezombangazwe ngoba lapho kutholakala khona ithuba ngama members amabandla wonke lawo ukuthi kethi laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa nakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela longazwani njengesibone kuzani PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama-votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abacila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Ngakezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Futhi sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidates avele abuya alochuku kulamathothi lamasela. Ngalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo oshivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisa ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka bavaleka ezweni betshontshile. Umponde uwinile Umponde angazi ukuthi idemokrasi enjalo evunyelwa lamasethu.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMtswanga ubika udliwe eNothoni lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNothoni njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudonsana phakathi kweZANU-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections aweZANU-PF, nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections, kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mbona njengani ukuthi ama candidate selection njengoba iparty omnyaka edluleyo kwakule factionalism ngani ya destroy iparty and the selection of ama candidates owakhathesi. Mbona njengani abantu babekhangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawusupport ifaction yakabani.
Kwezinye izigaba abezanu PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo, njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli. Ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekunodlakela ukwethuselana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu lecele le-G40. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimelethuthe 7 iseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elitshaye elenitrate nge-3 kanyalamhlanje emini. Intathu yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanjiwe sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithe ngokuxotshwa umqeqeshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba elenigrudi nge-3 kanya. Limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqeshi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqeshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
Base batshengisela sazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle, njalo linguquko ebekhona kwindlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo eyenze umehluko, ngoba phambilini bebezelwa ukuzithandabuza. Njalo ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe, njalo sebelimiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithewa nomunye. Kweminye imidlalo idlalwe namhla iqembu lechapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1, njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye Quality Kangatsi kuthi iqembu lechapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leyada linqobe leShapane Mine nge-1 kanya, njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Inzwisa yomculo kaZahara isithi loliwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyano obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.